Kisutu, Sebadoro MDCT, inotungamirirwa namzare Honorable Dr. Tokozani Kuze, tinekozero pamtemo, kunge takapiwa marioyo, 1.8 million, yakabhadharwa maringene political parties, finance act, marii yakapiwa yose, kune vamwe vedu, vataimboshanda navo, yakapiwa yose 1.8 million, masvondo anatumidzi mishoma yafura. Saka maitirwa zvakaitwa izvi tinoti pakatoitwa chitsotsi ipapo pakatoitwa chikoronyera
ngatiti zvanzi mari iyi ngaidzorwe igovaniswe zvakanaka kana kuti mipiwe yose vekwachamisa vobva vati takatoshandisa yakapera zvii zvinogona kuzoitwa ipapo kana zvadaro manje
pamutemo pane nzira dzakawanda dzatinoshandisa ndofunga vaya vanoziva zvomutemo vanoziva kuti kana tichinge tawana isu order yecourt yekuti tipiwe mari yedu aiwa tine zvakawanda zvatinoita ka kune inonzi pachirungu execution tinotsvaga zvinotoreka zvinotorwa zvotorwa kana zvatorwa zvinonotengeswa kusvika mari yedu yose yatinofanira kunge tapiwa yakwana apapo hapana reverse kutaura kwandaita tichaita zvose zvatinogona nazvo zviri pamutemo tichasvitsana kwamvura yakacheka makumbo
icho chakambenge chakonzera kuti yose igozoendeswa kune vamwe vachisara panze chii
pane chikuruku chakaitwa pane chiribiri chakaitwa kubazi rezvemari kuminister of finance tinotova nezitara director wacho akaita hunubu hoho pane matano akatotorwa nehurumende munhu uyu anenge mudomine vhita asi iye kana akateerera pari zvinhu andozviziva kuti ndiani wandiri kureva wakatodzingwa basa akatobiswa kubazi raaishandira iroro nokuti pakaitwa fraud pakaitwazvo hunyanya ndosaka tati awachero kumapurisa nyaya yacho tichatoisvitsa itori mugwara rokusvika handingadi kutaura zvakawanda hangu nyanya dzose dzakaita izvozvi aiwa dzichabuda pachena nokuti kana watodenha mangwiro wotokwinya.